Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishipepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, kuri musi wemuvhuro, ndira 10/2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutongi mukuru weMatared Mhosva Chief Justice Luke Malaba vaparura kushanda kweMatared Mhosva vachiti denda reCovid-19 rakavhiringidza kushanda kweMatare gore rapera. Hurumende yotarisirwa kusangana nevashandi vayo nemusi wechitatu kuitira kuti vakurukure nyaya yemihoro. Zimbabwe inokundwa neSenegal 1-0 mumutambo wayo wekutanga kumakwikwi e2021 AFCON. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadzinga basa gurukota rezvevasori vaOwen Mudhanqube vachiva kupomera mhosva yekuita zvisingatarisirwe pagurukota rehurumende izvo vasina kudoma. Mutsamba kuvatori venhau munyori mukuru mudare remakurukota Dr. Meshack Sibanda vati vaMnangagwa vari kushandisa chikamu chebumbiro remitemo 204 chichiverengwa ne104 mukudzinga basa vaNqube. Hatina kukwanisa kubata vaNqube kanawo mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe zvizhinji. Mutongi mukuru weMatared Mhosva Chief Justice Luke Malaba vaparura kushanda kweMatared Mhosva vachiti denda reCovid-19 rakavhiringidza kushanda kweMatare gore rapera izvo zvakaita kuti nyaya dzakawanda dzisanzwikwe muMatare. Vati denda reCovid-19 rabuditsa pachena kuti Matare anofanira kushandisa michina yechizvino-zvino. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura maharare nhasi vamalava vati gore rapfuura Matare ange asingashande kwemwedzi mitanhatu nekuda kwekuvharwa kwainge kwakaitwa nyika senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Vati panguva iyi pane nyaya shomanana dzainzikwa muMatare uye vanhu vakawanda vaitadza kuenda kuMatare. Vati izvi zvakakanganisa zvikuru kushanda kwemaTare ese munyika, izvo zvakaita kuti Matare anzwe nyaya shoma pane dzaifanira kutonga. Vati dare repamusorosoro rakapedza nyaya makumi maviri neina chete muna 2021 kana zvichienzaniswa nenyaya makumi mana nenhatu dzarakatonga muna 2020. Dare reSupreme Court rakatonga nyaya mazana matanhatu negumi nepfumbamwe kana zvichienzaniswa nenyaya mazana manomwe nemakumi masere nesere dzayakanzwa muna 2020. Vamalava vatiwo nyaya dzakamhangarwa kuCriminal Court dzakadzikira muna 2021 kana zvichienzaniswa nedzakamhangarwa muna 2020. 2021 pane nyaya zviuru makumi manomwe nezvishanu nemazana maviri nemakumi mana neimwe dzakakwidzwa kuCriminal Court kana zvichienzaniswa nenyaya zviuru makumi manomwe nezvinomwe nemakumi matatu neimwe dzakamhangarwa muna 2020. Vati izvi zvinobudisa pachena kuti Matare ese ari kufanira kushandisa michina yechizvino-zvino kuti nyaya dzirambe dzichimhangarwa nekutongwa kunyange nyika ikavharwa senzira yekudzivirira COVID-19.
This negative impact fortifies the choice of the theme for the current legal year and the message that judiciaries have no option but to embrace technology.
Matano akatorwa kudzivirira kupararira kweCovid-19 akavhiriga mashandire eMatare uye izvi zvinosimbisa dingindira redu rekuti Matare anofanira kushandisa mishina yechizvino-zvino mukuita basa rawo.
Vati commission inoona nezvekushanda kweMatare yeJudicial Services Commission yatori neurongwa hwekushandisa maICTs kuvandudza mashandiro ematare. Vati chirongwa ichi chichabatanidza padande mutande matare ese dzimoswa munyika, uye uchichabatanidza matare nemagweta, mapurisa, majere, National Prosecuting Authority, Attorney General, Zimbabwe Anti-Corruption Commission na vose vane chekuita nematare. Vatiwo izvi zvicharerutsa nekuderedza uori sezvo zvichireva kuti zvinhu zvese zvinenge zvavekiitwa pajekerere. Mutevedzeri wemutungamiri wesangano remagweta munyika, Amai Rumbidzai Matambo, vaudza Studio 7 kuti vanotambira shanduko yave kunzwa kumatare vachiti zvichaita kuti varambe vachishanda kunyange pakaita dambudziko rinoita kuti matare avharwe.
Takaita nemanzi tisingakwanisi kuita basa redu, tisingakwanisi kumiririra vanhu vanenge vaine nyaya dzavanoenda kumatare. Saka kana kwakuya ICT yakuita kuti nyange pakazoita zvimwe zvimhingamupinyu zvingauye pamberi apa, tozoziva kuti tinokwanisa kuenderera mberi nebasa redu ende tichikwanisa kubatsira veruzhinji vanenge vakakumira kumirirwa.
Izvi zvatsinirwawo nerimwe gweta rekuvurawa vaBruce Masambu, avo vati Zimbabwe yange yasarira kumashure.
E-filing e-system yakanaka, tiri kuona iri kugamuchirwa kunyenyika dzakawanda wanda. Munoti achitozoona hedu tichitoti isu tasarira, especially panyaya yecovid-19 iyi. Mune muchionoti mamwe madzimwe nyika waita mavisual sittings, munoti hatisingakwanisi kumaita because hatina system yacho. Saka kuvapo kwayo chinhu chakanaka.
Gweta zvakare vari mudzidzisi wemutemo paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Love Momaduku vatiwo kushandisa mishina yechizvino zvino mumatare kucharerusa basa kumagweta nevatongi. Vamalava vatiwo zvinhu zvake zvakaoma muna 2021, uye JSC yakarasikirwa nevashandi makumi masere nevasere uye gumi nevasere vari mamagistrate. Vati vanhu ava vaichema nyaya dzemihoro iri pasi. Vati kushomeka kwemari nderimwe dambudziko ravakasangana naro muna 2021, uye hurumende inofanira kuvapa mari yakakwana kuitira kuti vasarambe vachipemha kuhurumende nemasangano anoshanda akazvimirira. Vamalava havana zvavataura pamusoro penyaya yavo yakamutsa mutauro mushure mekunge vawedzerwa nguva pabasa nemutungamiri wenyika zvichitevera kupaswa kweconstitutional amendment number 2. Asi vamadhuku vati nyaya iyi yakakosha, uye vanoona sekuti vamalava dai vataura nyaya iyi nhasi.
Ndinoona kunge vaifanira kunge vachitaura panyaya yakada kuapwengwa kukaita majaji manyowani. Vaifanira kunge vataurawo nyaya yekuti ivo vakazopuwa zvimwe 5 kunyanzi kune vakaenda kukoti, ndo inonzi rule of law zvaiitwa gore rapera kuti vanhu vangoziva kuti hapana chinovanzwa, hapana chisingataurike, vaifanira kunge vataura nezvo.
Mukuru weHuman Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vaudza Studio 7 kuti havana kushamiswa nezvaitwa navamalava zvekusataura pamusoro penyaya yavo vachiti izvi hazvivape chimiro chakanaka.
Nekuti vanhu vazhinji vakatarisa Chief Justice vachipa update iyoyo, voregera kutaura nyaya iyoyo, vanoona Chief Justice vasina yatingati legitimacy kuti vange vakagara pachigaro ichocho vachitaura zvavanotaura.
Zvichakadai, matare eHigh Court abvurwa zviri pamutemo kuvulawayo mutare nechinoi. Mutevedzerwa wamalava Amai Elizabeth Bounza ndivo vavhura kuvulawayo. Justice Rita Makarao vakavhura kwamutare. Vachitaura kuchinoi, mukuru wavatongi vedare High Court Justice Mary Zimbaduve vati dare repamusoro muchinoi richanzwa nyaya dzinosvika makumi matanhatu nenhatu kusanganisira nyaya dzekuponda gumi nepfumbamwe. Dare reHigh Court riri kutanga kushanda kuchinoi gore rino pasi pechirongwa chekuti dare iri ringe riri mumatunhu ese munyika. Justice Malava vati JSC yakatodoma mutongi achange achishandira kuchinoi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
MGC Alliance vaJohn Mpanduki vakapambwa musi wechishanu vanonzi vakasiya vakandwa kumucheto kwemugwagwa pedyo nedhorobha reMashava neZuro mushure mekutochwa zvakaipisisa nevanhu vakavapamba ava. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Matore MDC Masvingo raudza Studio 7 kuti vamupanduki vakakuvara zvakaipisisa sekuti vaenda kunoongororwa nana chiremba pari zvino vamupanduki vanza vakwanisa kutaura nevatori venhau sezvo vasiri kunzwa zvakanaka zvichitevera kurohwa kwavakaita kwemazuva maviri munyori wezvesarudzo muMDC Alliance kuMasvingo vatsvago Nyahunda vati ichokwadi kuti vamupanduki vakazowanikwa nezviro vakakuvara zvakaipisisa
ripoti yatiinayo vakawanikwa vakadhambiwa kumashava isu pamwe chete ivo guta ravo vamatini murere ndiro rinorova rakazotakura pana rakatora nhengo dzemusangano takumhanya kuenda kundoona kuti zvakafamba sei tichicherechedza pamwe chete nokutaura navo tinonzwa ivo vachiti vanhu vakavatora vanhu vakaenda navo vakafamba navo vakavatsveta musoro pasi makumba ari mudenga vachivanetsa pamwe chete nokuvarolesa nekuvatocha nezvese zvingava zvakangoitwa zvingava zvakashata vachinzi iwewe unoda Nelson Chamisa unomudire unokupei MDC unoida inokupei why iwe uri kutakura vanhu veMDC Alliance pamwe chete nekuita maprograms nokubatsira vakwegura muvikita West imomo zvinokubatsire izvozvo siyana nenhau iyoyo kana uchida kurarama
mudzimai wavamupanduki amai Shela Zvada mupanduki vatiwo murume wavanga asingakwanisi kutaura uye vange vari mubishire kumurapisa kunana chiremba gweta ravamupanduki vamartin murere vati vakaenda navo kunomhangana nyaya yavo yekupambwa nezuro kukamba yemapurisa epabikita police station uye vanoimba kuti nyaya iyi ichaferefetwa zvakanaka
nokuti pavakanga vatorwa musi wefriday musi wa7 january 2022 paimba pavo kuma3 aam nemunhu nevanhu vavasingazivi mukadzi wacho wakanga andisa ripoti nyika papolice base saka patakasvikapo ipanyika papolice base vakatinetwa kubhikita takaenda kubhikita kubandiko ronzi peace tikandoona assistant inspector Govu vakamuitora interview vaitwa interview vakazomupa mapepa ekuti andoonekwa nanachiremba yatoti request for medication saka ikoko ndokwaainda kuti ambondotsvaka vana chiremba handisati ndamubata hangu iko zvino kuti ndinzwe kuti vapedzerana here nana chiremba wanzi chii saka ndomamirira zvakaita iko
hatina kwanza kunzwa divi remapurisa sezvo mutauriro wemapurisa mbenhu remasvingo inspector kuda kwache Dhewa vange vasiya nhare yavo muhofisi iyo yanga ichidairwa nevadiki pabasa pavo avo vata havakwanisi kutaura nevatori venhau MDC Alliance inoti zvaaifungira zvekuti ndezvematongero enyika buda pachena sezvo vamupanduki vakavaudza kuti vairwa vachinzi unotsigirire MDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa asi sazvigaro webato reZANU PF Masvingo vaRobson Mavhenyengwa varamba kupomerwa mhosva iyi vachiti bato ravo haritize mhirisonga sezvo richikoshesa mutemo wenyika
isu vanhu veZANU PF hatigoni kuita zvinhu zvakadaro tiri vanhu vanotya mutemo tiri vanhu vanochengeta mutemo ndiko vati vanchinzi tapinda panyaya idzodzo somusangano hatidaro isusu vanogona vatori vari vanhu vangokonanawo pane zvavakonana kuti kuti ZANU PF fatina vanhu vatambotuma dzezamuziya
anoona nezvekufambisa kwemabasa musangano wecommunity tolerance and reconciliation development kana kuti cotrand vazivanai muzorodze vati kukwira kwemhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika kuri kutyora kodzero dzevanhu
sangano rinorwira kodzero dzavanhu tinoona kutanga kwemhirizhonga tiri kuona mhirizhonga ichiwedzera uye tiri kuona zvinhu zvakadai zvichiitika takuenda kunyaya dzesarudzo izvi zvinoratidza kuti sarudzo dzinotevera dzinenge dzisina kunyatsokujeka zvakanaka nokuti vanhu vachange vachikarudzigwa vanhu vachange vachiidzirwa vanhu vachange kuchange kuchigadzirwa mabhesi nematunhu anenge ari kumaruwa akanyanya kuona kukarudzirwa kuri kuitwa vanhu uku kuzoguma konzera kuti vanhu vasazoda kuparticipata mune zvematongerwo enyika saka isusu sesangano tiri kufamba tichidzidzisa vanhu kodzero dzavo dziri mubumbiro romutemo kuti hapana munhu unokwanisifanirwa kumbunyikidza kodzero dzoumwe tiri kutambisa mabhora tichikurudzira runyararo uye tiri kuitisa nhimbe community working partisa vechidiki kuti vave vanoremekedza runyararo
kupamba kwavamupanduki kunoitika pasina mwedzi mitatu yapfuura zvichitevera kufa kweimwe nhengo yeMDC Alliance vanyasha zambe mawere kwekwagutu avo vakafa mushure mekurohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF. Ndakamirira Studio 7 Masvingo. Ndini Godfrey Mutimba.
Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende yakagadzirira kuita musangano nevashandi vayo kuti izeye nyaya yemari yemihoro. Musangano uyu uri kutarisirwa kuitwa nemusi wechitatu Uye urikuitwa apo sangano reConsumer Council of Zimbabwe raburitsa mashoko ekuti mitengo yezvinhu yakakwira nezvikamu zvinodarika 25 kubva muzana kana kuti 25.9%. Izvi zvinoreva kuti muri ine vanhu vatanhatu yave kuda mari inosvika maRTGS zviuru 11.2 zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemanomwe kana kuti 72,967 pamwedzi. Pamari yekuAmerica pamukoto, mari iyi inotenga madora mazana matatu nemakumi matanhatu nematatu ekuAmerica kana kuti $363, asi pamusika uri pamutemo iri mazana matanhatu nemakumi manomwe nemadora maviri kana kuti $672. Vashandi vakawanda vanoti vave kunonga svosve nemuromo. Mukuziya nezvenyaya yemihoro iyi, tabata muzvinafundo Mavhima.
Pane vashandi vamwe vese vehurumende vanofanira kuti vagare pasi seNational Joint Negotiating Council NJNC kuti vaone kuti mari iriko kubva kuhurumende imari iyi, uye ivo vashandi kuti vaone sehurumende kuti mushandi ave neupenyu hunenge huri nani panenge pachidiwa mari yakadii. Saka vagara pasi seizvozvo vanofanira kuti vazobvumirana kuti vaone kuti pangaitwa mareviews akadii.
Munotarisira kuti vashandi vachawedzerwa mari iriini chaizvo?
Ndine chivimbo chekuti iyo NJNC ichakurumidza kusangana kuitira kuti vagadzirisei kuti kuonekwe kuti pangaitwa review yakadii, uye ndezvipi zvimwe zvinogona kuitwa kuitira kuti vashandi vedu vave vanopiwa mari dzinenge dziri nani, asi zvakare kuti mari idzodzo tinochengetedza value yadzo sei.
Nechikonzero che
given kuchinja kuri kuita maprices uye kuchinja kuri kuita value reZimbabwe dollar redu kunyanya paparallel market iyo inozoita kuti maprices akwire.
Gurugota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutungamiri wesangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaRichard Gundani kuti tinzwewo divi ravo.
Maringe nenyaya dzemuhoro wevarairidzi, isu tagadzirira kuti tisangane nehurumende kuti titaurirane nokukosha kwakaita kuti varairidzi vawane mari yomuhoro yakavandudzwa mwedzi uno. Mari inofanira kunge ichibhadharwa iri muMaunited States dollars.
Nechikonzero chei?
Izvi zvinobatsira vashandi, zvinobatsirawo futi iyo hurumende yacho, zvinobatsira zvakare vemabhizimisi. Saka tinoona kuti isusu danho iroro rinenge rakanakira munhu wese. Zvinobatsirawo zvakare kuti nyaya yeinflation yatinogara tichitaura nezvayo chive chunhu chisingakanganisi muhoro wemari inotambirwa navarairidzi. Saka tagadzirira kuti musangano iwoyo ukabudirira musi wechitatu zvinenge zvakanaka kuti obva wangosunga kuitira kuti panozosvika musi wokuti chikoro chavhurwa pasawane zvimwe zvinogona kuvhiringidza kuti varairidzi vange vachitadza kuenda kumabasa. Saka tatarisira musangano uyu.
Asika hurumende iri kuti pari zvino haina mari yekuti ikwanise kubhadhara mushandi wose nemadhora ekuAmerica, ichitiwo iri kuuyedza nepainogona semuenzaniso, ichiti iri kupa vashandi mari dzekuti vakwanise kuti vambogarawo zvakanaka kana kuti cost of living adjustment, uye kupawo vashandi imwe mari yemutero iri kunzi COVID allowance iri mumadhora ekuAmerica.
Isu sevashandi kana tichiisa demand kuhurumende, tinoisa demand yakanangana nokuti chii chakatinakira, uyezve takatarisa kuti chii chinganakira nyika nehurumende. Saka demand yedu iyoyi sekutaura kwandamboita ndiyo yatinoona kuti ndiyo yakatinakira. Zvimwe zvinozouya ndokusaka kuchinzika kutaurirana.
Munorevei apa?
Pakutaurirana ipapo vanhu vanopedzisira vaita zvirongwa zvavanoita kuti zvavanoda mari dzavo dzavanoda iyayo agokwanisa kuti azadzikiswe. Zvinenge zvaakubuda nekuti zvinoitwa nguvai, zvinoitwa rini, zvese izvozvo ndozvaka koshera process yekutaurirana yemanegotiations. Saka ndozvatinopinza mudariro, uye tinopinda mudariro racho vanotaura zvemanegotiations muchirungu vanoti good faith. Ndo yatinenge tichitarisirawo kuti hurumende yacho iratidzewo good faith nokupawo zvikonzero nekubvumawo kuti demand yedu yatavapai demand yakakosha inoita kuti basa rifambire mberi pasina chinokanganisa.
Mutungamiri wesangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association vaRichard Gundani vachitaura vari parunare muHarare. Yashika nguwe kuti chimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano anobatsira pasi rose amisa kupa rubatsiro kumaodzanyemba kwakadziva kumavirira kweEthiopia mudunhu reTigray iro riri pedyo nemuganhu weEthiopia neEritrea. Izvi zvinotevera kurwiswa nemuchadenga kwakaitwa mudunhu iri nemusi wechishanu uko kwakasiya vanhu vakawanda vafa. Vakuru vakuru vemuAmerica vasangana nhasi nevakuru vakuru vemuRussia pamusangano wenhaurirano waitirwa muGeneva. Musangano uyu ndewekuziya urongwa hweRussia hwekuunganidza mauto ayo pamuganhu wayo neUkraine. Russia iri kudawo kuti nyika dzekumavirira dziremekedzewo zvainoti zvinofanira kuitwa. Imwe nyanzvi munyaya dzezvemishonga yechivanhu inoti vamwe vanhu vakawanda pasi rose vave kutambirawo mishonga yechinyakare zvikuru munguva ino yekupararira zvakanyanya kwedenda recovid-19. Asi inoyambirawo kuti zvakakosha kuti vanhu vateedzerewo zvavari kuudzwa navana chiremba muzvipatara. Mutori wedenhau Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Mazvikokota munyaya dzezveutano nemishonga yechivanhu Dr. William Nyarota vanoti vanhu vakawanda kune nyika dzekunze vakaratidza kufarira mishonga yechivanhu munyika vachiedza nzira dzekuti vasafe nechirwere cheCOVID-19. Dr. Nyarota vave nemakore makumi matatu vachiita basa rekudzidza nezvemishonga yechivanhu iyi. Vanoti vave kutoita zvidzidzo zvepamusorosoro kana kuti PhD in herbal medicine and research.
Tanga kuita basa iri mugore ra1990 kusvika pari zvinezvi ndikaenda kuchikoro ndichinotraina pamusoro pezvinhu izvozvi. Chakaita kuti ndinyanye kuva committed mukati mebasa iri ndechekuona rubatsiro ruri kuitwa kuvanhu vakawanda vanenge vaine matambudziko, zvikuru satodedza kuti machronic problems, matambudziko agarisa nguva yakareba asingabatsiriki mukushandisa mishonga yechirungu. Hatingashori kuti mishonga yechirungu yakaipa, yakanakawo dzimwe nguva, asi kazhinjizhinji kacho tinoona kuti vanhu vanozokuvadzwa nekushandiswa kwemashonga iyoyi vozowana toti maside effects. Mishonga iyi painotibatsira, inosiya mazai zvimwe zvirwere kuburikidza nekukuvadza kukwadzwa kunenge kuchiitwa muviri kuburikidza nemishonga iyoyi.
Dr. Nyarota vanoti mishonga iri kunyanya kudiwa nevanhu vari kunze kwenyika zvikuru vekuAmerica. Mishonga inoti mufandi chimuka, zumbani uye nemakoni tea.
Vafunga vazhinji venyu tinozvinzwisisa kuti kwaita makozi akawanda kubva kumhiri kwemakungwa vachida kuti Zimbabwe itumire mishonga yakaita sefanji chimuka, vatoti mufavhuke nechindevere, kwozoita makoniti, kwozoita zumbani, amange zvimwe mishonga, but iri mitatu ndiyo yanyanya kushanda zvikurusa. Ndakanzwa matestimonies akawanda zvikurusa kubva kunyika yeAmerica. Vamwe vanga vachindifonera vachiti tatisingazivi kuti mishonga iyoyi inotobatsirawo futi pakudzi kwa kweshuga, inobatsirawo pane zvekunze kwekubatsira kwechirwere chekorona. Saka chirwere chekorona change chirapika zvakanaka chose tichishandisa mishonga iyi yandange nichitaura pakati pemimwewo mimwe mishonga yatainge tichishandisa.
Dr. Nyarota vanotiwo mishonga yechizvino zvino haifanirwe kusiyiwa nokuti ine painodiwawo. Vaendera mberi vachiti mishonga yepasi chigare iyi inoongororwa nenyanzvi sezvinoitwa mimwe yose kumalaboratory, vakati hapana chekutya pakuishandisa.
Asi musakanganoti tati mishonga yechirungu hatingabva tairasa zvachose, tinoidawo pane patinoida. asika zhinji tikadzidza kushandisa mishonga yatakajairira muchivanhu chedu inoita kuti tikwanise batsirikana zvakanyanyisa nekuti tinge tirapa pasina maside effects pamaproblems atinorapa hatingomiri zvekorona chete asi almost zvirwere zvese mundinzwisa kuti ndati almost zvichirota hazvisiri zvese nekuti zvirwere zvinouya muvanhu zvakawanda professionally isisu kurapa kwatinoita mishonga yedu inoenda mumalaboratory tinoshandisa mishonga inenge yakambotestiwa uyezve at the same time mishonga yedu inofanira kushandiswa nenzira dziri professional, that is packaging. Kupeka kwatoita mishonga yedu tinofanira kushandisa nzira dzemutano. At the same time, even administering, kutora kwatoita mishonga yedu inofanira kunge ine mamezvamenzi kuita kuti tiite zvinhu zviri pastandard.
Sangano reWorld Health Organization rinoitawo ongororo dzekuona mashandisirwo emishonga yechivanhu munyika dzinodarika zana nema kumi manomwe pasi rose uye zviri kuratidza kuti nyika dzakawanda dziri kushandisa mishonga yechinyakare iyi. Ndakamirira Studio 7 kuHighfields muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Zimbabwe yakundwa neSenegal mumutambo wayo wekutanga makwikwi eAfcon 2021 ari kuitirwa kuCameroon. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Zimbabwe yese iri mukuchema mushure mekunge chikwata chayo charohwa 1-0 neSenegal mumutambo wacho wekutanga wemakwikwi e2021 Africa Cup of Nations ayo ari kuitirwa kuCameroon. Chiri kunyanyorwadza zvakanyanya ndechekuti chikwata ichi charohwa nepenalty munguva yekuwedzerwa mutambo wapera apo zvikwata izvi zvanga zviri mangange 0-0. Penalty iyi yakandwa naSadio Mane weLiverpool mushure mekunge Kelvin Madzongwe anzi apiringisha mumutambi. Zimbabwe yanga iri pamberi kudarika Senegal zvekuti kukundwa uku kuri kupesana nemafambiro aita mutambo uyu. Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti Warriors aita munyama asi veruzhinji vafara nematambiro aita chikwata chavo zvichiratidza nemufaro wanga uri munzvimbo dzekutandarira umo vakawanda vanga vakaungana vachiona mutambo uyu. Hapana kusanganisira munyika muno angatarisira kuti Warriors angatambe zvinodakadza sezvavaita nhasi. Veruzhinji vave nechivimbo mumitambo inotevera iyo iriko neMalawi neGuinea. Mutambo weZimbabwe unotevera uriko nechishanu apo Warriors arusangana neMalawi iyo inotarisirwa pasi pasi mugungano reGroup B iri. Kalisto Pasua uyo aimborairidza Warriors arikubatsira chikwata cheMalawi kumakwikwi aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika tishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz shortwave.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko reCovid-19 pamwe nezviri kubuda kumakwikwi e2021 AFCON ari kutambirwa kuCameroon. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutongi mukuru weMatareds Mhosva, Chief Justice Luke Malaba, vaparura kushanda kweMatareds Mhosva vachiti denda reCovid-19 rakavhiringidza kushanda kweMatare gore rapera. Hurumende yotarisirwa kusangana nevashandi vayo nemusi wechitatu kuitira kuti izeye nyaya yemari yemihoro. Zimbabwe inokundwa neSenegal 1-0 mumutambo wayo wekutanga kumakwikwi e2021 AFCON. gurukota rezva story va Owen Mudanube bodzingwa basa nemutungamiri wenyika. Tabata shuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemfaro jinwenyu Blessing Zulu diri mu Washington DC chiti murare zvakanaka vatereri. Toksia mchinzwa nauze isindebele.
Soko isika tisenda baku VOA ndebele.